izi chinishakana kajingati pamsana tekuti kana uchayoka pandika mpatarani weso ndirapura ndakati rukudzo kumutemo chinishakanaka ndakato sajista kuti dai vazipira kumahoko emapurisa kuti tisave nemhirizho ngamunyika kunyangwe pavaenda panga paine vanhu pagedhi repamba pavo asi chandafarira zvangu kupfuura zvimwe zvese ndechekuti vaenda nekuda kwavo pasina kusungwa pasina mapurisa
munofunga kuti zvavakaita izvi zvichavabatsira here panyaya yavo
zvinovabatsira nokuti iko zvinezi wakatarisa tanonoka pane tano akatorwa nehurumende kuti ipe vasungwa vese vari mumajere yandingati chidzidziso chemutongo wavo pamusaka pecovid pamusoro pecovid pane chimwe zvidzidziswa zviviri zviri kupiwa munhu wese ari kubatwa nemhosva iko zvinezi now nokuti vazuma vasungwa iko zvino tinotarisira kuti vatambire zvidzidziswa zviviri izvi saizvozvo handifunge kuti vanosevha 15 months dzese dzakakwana handifunge kudaro zvinodzidziswa zvikuru
munotarisirei kubva panapa takatarisa kwatiri kuenda uko
kunyange zvazvo zvakadaro ndichatarisira kuti chitarisiro changu chekuti pachaita chimwe chidzidziso chinobva kuna president iye kunoziva sepresidential pardon ndinoitarisira futi kuti inge ichiitika iyoyo nokuti unoona nemaitikiro aita zvino hazvisi zvinhu zvekutanga munyika munomu hapana mutungamiri or aimbove mutungamiri wehurumende akaendeswa kujere saka ndokutarisira kuti zvese izvo zvinenge zviri mugwara asi kuenda kwavo kwapa chidzidzo chakanaka kune munhu wese chese chakaenzana pamberi pedai
ini hangu semutoriri nhau ndikatarisa sure kwatakabva uku kana tikatarisa sure kwese uku kwakabva vazuma vagara vari munhu unongoita zvinhu nguva yekupedzisira vachimboramba kuita zvavanofanira kuita zvinenge zvichidiwa nevanhu kana kuti zvinenge zvichidiwa nehurumende vozoti pokupedzisira manje kuda vanenge vaona kuti zvinhu hazvisina kufamba zvakanaka vobva vabvuma chii chamungatitaura pamusoro pemunhu unonzi Jacob Zuma kana tasvika panyaya dzakadaridzi
unoona tinononoka chinoitika kazhinji kazhinji ndechekuti pese panopiwa mutongo kana kuti paunonzi uende kudare redzimosha hachisi chinhu chaunofarira kuti uite pachezvako usina chisungiro chinokumanikidza kuti uite izvozvo hazvisi nyore kuti uti ndiri kuzvipira kuti ndinosevha jail term kwete hazvisi nyore kuti uende pamberi pematare edzimosha kuti ubvunzwe mibvunzo inopikisa kazhinji inowanzoratidza zviya zvatinoti mashortfall nechirungu paunhu hwako saka izvozvo ndozvinokonzera kuti munhu wese anonzi aende kujeri anonzi aende pamberi pedare anoenda achizuva makumbo ake saka kuzuva makumbo avo kuenda kukoti kuzuva makumbo avo kuenda kujeri hakundishamise zvinhu zvatinogara tichisangana nazvo nguva dzose dzose asi ndafarira kupfuura zvese ndechokuti vaenda nekuda kwavo vasina kufungwa izvi zvinoratidza kuti mune ramangwana chero inini munhu zvake cherowo vamwe vanhu pachezvavo vachautora semuenzaniso wekuti ngatienzanisei zvakaita chokwadi munhu anenge asingadi asi vazosarudza kutevera mutemo chinove chinhu chakanaka
zvakukashamadzai here izvi vamachinguru
aiwa hazvindikatikamadzi but ukatarisa chanonoka ndechekuti chimwe chichaitika ndechekuti unoziva vane mamhosva dzavo dzinoendera necorruption nekuba iye yatinoti fraud dziri kunge dziri pamberi pedare mazuva mashomanana anotevera ndingati dzichienderera utongwa vari kuramba vachienderera mberi netrump izvozvo vanenge vaakutoita vachibva kujeri zvisinei hazvo chine basa chaichitecho ndechekuti mhosva idzidzo ukatarisa ka pane mumwe munhu akabatwa nemhosva idzidzo kudhara muchindau iye anonziswa bisake saka iko zvinezvi ka tinenge takakuonawo kuti mhosva dzemunhu aipiwa mari dzinenge dzichifamba zvakaita sei matare edu anodzitarisa sei kuti tione kuti umbo hwacho huchibudiswa pachena vachawana mutongo wakafanana here ndingati mupi nemupiwi wemari isiri pamutemo yatinoti bride kana kuti korakse vanotitwa vanoenzaniswa here nemutemo wedu kana kuti kwete ndo chinhu chikuru chichabuda muchirayo yavo.